zvinhu zvatakwanisa kuita zvinhu zvakawanda zvakanyanya. Chikuru ndechekuti zvoni makosi akawedzerwa, materebedzi mosva awedzerwa, kuti kuti vanhu vanofamba kana vachibva kure vasafambe nzendo dzakakura kana dzakareba zvakanyanya kuti vakwanise kusvika materebedzi mosva. Patakatanga kwakanga kuine dare runzi rehigh court ranga riri kuHarare chete nekuBulawayo, asi iye zvino izvi taane dare rehigh court kumasvingo, taanaro zvekwaMutare, taanaro zvekuChinoi, ende uye pane zvirongwa zvekuti dare irori rizoenda kuGwanda. Saka tichawedzera mahigh court munyika yeZimbabwe.